Yung edisyne, edi waroje Zimbabwe, daka adirigo Zimbabwe unonji kuera. Kaya sinda kakurira kublawayo. E, ndakurira kublawayo, mbuka nagaita zuzangu zose. Dika bazi kublawayo, dika zuya kubosana 2007. Nishia kubosana, dika shikira kuhabruni. Nwendo upa ndaka fura business, randuko rana atumanzi kizi engineering. Rimo hafuruni kubosana.
Isi zamunaita kana zamuno gadzira.
Gizi inyari ii company inyika mabaka ari engineering related kusanganisa mechanical engineering kusimeza zira ma hydraulics to bataika workshop inyika machine and steel fabrication but workshop yedi irumu get inyika machine and steel fabrication chiku nanyo specializa mazwano because of issue COVID. Wakaita COVID ma projects wakaita nda wakafana nukwa zira ma structure ma filling stations haka mira nekura ku COVID mwaza atati jona atinda vari company teja hita wa mwazini mwaza atati ingati chinge line kimbo hita ma manufacturing ma products emote car atinati ma customized vehicle accessories anufanga nisa ma bridge guards ma roll bars kino nerekera kuma 4x4 vehicles anuwenzwa mwenye nishanisipu mbo sana tusezo hili mika inye jecha nilwa asumia mwenye iwa yifaruji
Ibasa na mai ita ku Zimbabwe ereri kana kuti ibasa na maka zongo tanga mawe ku Botswana maono omukana makadzidzira kuti munge muchipinda imomo
Basa iri ndingati ndaka tanga kuriita kuri kuchikoro kuri kuchikoro ndere ya secondary school secondary school taita kingdom graphics ne metalwork ndikazo kushinyidzwa muchienda ndakadaro but patwaka uya ku Botswana ndakauya ndikashanda mushori employee yeino company yaiita nezvemagetsi ndiri inini workshop manager then ndopandakaita inspiration yekuti no I should have my own staff ndopandakaita ndagidzi engineering
makakwanisa sei kuumba kana kutanga kambani kunze kwenyika tinonzwa vamwe vachichema kuti kusina mai yakuendwe
ichokwadi kusina mai yakuendwe asi ndingati inini semutendi ndiri munhu wechitendero chechikristu ndinoti mwari akandiramira nyasha nekuti kutanga kambani hakusi nyore kunze kwenyika asi inini ndakakwanisa kutanga kambani ndishandisa tumasevhisi twandakaita nekushandisa maprojects andaiwana kuti ndikawana mari yandabhadharwa ndounganidza ndichitenga mushini wani ndounganidza ndotenga mushini wechipiri ndichidaro ndinoti kazhinji chaiko ndinoti inyasha dzamwari kuti ndinge ndiri pandiri parizvino
mune zvizvarwawo zvezimbabwe here zvamuri kushandawo nazvo kana zvamakawanisawo mukana wekuti zvinge zvichishandawo mukambani yenyu uye mune vashandi vangani
Gizi engineering sematauriro andaita ikambani iri mubotswana mubotswana hamutenderwi kuti ukauya iveve uchinzi investor womba wazounza vekunyika ikawakabva unenge usiri investor investor inoreva munhu anoemploya malocals uchiva empower nekuvadzidzisa zvavacho ruzivo rwainarwo unofanirwa kuruita yatinoti pass on to the local people asi nenyasha zvandambotaura zviya ndakakwanisa kuwanawo vekunyika yekwangu vekuzimbabwe vatatu vandakadzidzisa basa rekugadzira mavehicle accessories ivo vari maboiler maker vandakazovadzidzisa kuti kana tichigadzira motokar tichiita product yemota tinoda itidaitidai saka ndine vatatu vekunyika yezimbabwe vandinavo
mune tarisiro here yekuzoumbawo kambani yakadai kumusha
As a matter of fact, Zimbabwe, tinotori neprocess yatiri kuita izvozvi iri joint venture manje isisiri Gizi engineering inenge yakuenda handingatauri zita parizvino because chinhu chati chiri kubika ndine two of my colleagues vari kuno vanobvawo kuzimbabwe vatiri kuronga kuti tiri kuda kunoseta up a bigger company kuzimbabwe kudunhu regwero kumidland ndosatiri kutarisira tichanovhura workshop inenge yakakura kudarika iyo Gizi engineering
mune matambudziko amuri kusanganawo nawo here mukuita basa renyu amungadiwo kutaura nezvavo
parizvino matambudziko atinosangana nawo sechizvarwa chenyika yezimbabwe uri munyika yebotswana ndezvekuti pane maprojects mamwe anobuda atinokwanisa kuita asi atinozotadza kuti tiite nenyaya yatinoti yecitizenship asi maqualification nemarequirements ese tinenge tiinawo sezvinge tadza pachitupa
mune zvamuri kuitawo here kubatsirawo vanoshaya kungava ikoko kubotswana kana kumusha
ndingati kuno tino pota tichiita pane zvima sponsorships anopota achiitika kuno tinowanika tiripo tichibatsira dzimwe nguva tobatsira nemari dzimwe nguva tinobatsira nemaproducts atinonotenga toenda kunopawo vanenge vachishaya vanenge vakumbirawo rubatsiro kwatiri kune maorganization akaita semadisabled persons ari kune yakaita seGyros Giro yekuZimbabwe tinowanika tichivabatsira pese pavanenge vachitsvaga rubatsiro vanouya kwatiri tovapawo dzimwe nguva iri mari dzimwe nguva iri maproducts avanenge vakumbira kuti vari kutsvaga toita kune bato rimwe remadzimai riri kuno rikuno kune kugosvana kunoku naivowo tinopota tichivabatsira pese pavanenge vachiita maawareness program avo tinowanika tiripo tichivabatsira pavanenge vaita mamachi nezvimwe zvekuizvi tichivapa iri mari yekuti basa ravo riende mberi.
Shoko ramungasiyira vana vezimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva.
Vana vezimbabwe vakateerera pane ino nguva ndinoti zvona hanzi the sky is the limit pakuita shuviro yainawo muupenyu inovimba kuti ukashingirira pane chaunenge uchishuvira kuita wonyanotungamidza mwari kumberi mwari anowanika ari anokuzarurira mikova yako kuti basa rako riende mberi.